Vana matemadanda vanhu vavhunduka chamisa zvokuti havachitozivi kuti vodini. Ndosakavo vakapedza makore matatu vachidzingirirwa naGrace Mugabe, vachitiza vachibuda kuenda kunze kwenyika nekukwata. Vanhu vanotya, vanhu vanongofunga zvisina maturo. Iko zvino nyika iri kushaiswa fuel neharahwa dzacho dzavari kuda kuti dzitonge. Nyika iri kushaiswa chikafu neharahwa dzacho dzavari kuda kuti dzitonge. Nyika iri kushaiswa mari neharahwa dzacho dzongova hari dzofanzirofa. Saka kuita harahwa hazvirevi kugona kutonga. Kuchembera hazvirevi kuti wava waisi. Zvimwe nhambo kuchembera kunongouya nekuchembera, hakuuyi neuchenjeri.
Asi vamafume tingati here vari kuda kuti danho iri ritorwe nekutyawa chamisa chere, nekuti kana kubatwa kwawo kuZANU-PF kunogonawo kubva mumwe wechidiki anogona kunge achida kupindawo mukutonga nyika.
Youth yavo togarepi ane 55 years. Saka kana ukaona youth yepati ichinzi ine 55 years, munhu atova nevazukuru achinzi youth, ava vatozivi chinonzi youth. Havatorina munhu wavanopinza muutongi hwavo anenge ari below 30 kana anenge ane 40 years. Ndosaka nyika isiri kana kubudirira.
Tanzwawo zvakare ivo vakarwa hondo vari kukurudzira kuti paiswe mutemo unobata vanhu vanenge vachikurudzira kuti nyika itemerwe zvirango, pamwe chetewo nevamwe vavanoti vanenge vachiita economic sabotage. Munotiwo
economic sabotage iri kuitwa naivo vakaba mari vakakweveta 2 billion munguva yavakapinda kubva muna November kusvika muna July. Mari iyoyo vaiisepi? Economic sabotage iri kuitwa naivo vakaba madiamonds ese akapera kumanikalinduku. Ndivo vari kuita economic sabotage, vanopedza fuel yose yemunyika. Ndivo vanopedza mari yakaiswa nevanhu mumabhengi iri maus dollar, voidzosa isisiri maus dollar, yonza ichisimo mumabhengi. Ndo inonzi economic sabotage. Zvimwe zvavese zvavari kutaura izvi hazvina kana nematuro.